hazvingarege kutambirwa nekuti ndizvo zvavataura. Maitiro avaita nyaya yacho anosiya zvakawanda zvinonetsa kuti vanhu vakwanise kuwirana nazvo. Matauriro avaita nyaya yavo nemabatiro avaita nyaya yavo kuona kwatakaita musi wechitatu nanhasi, vakwanisa ivo kuti vasoropodze vakachema chema, asi vacho vakachemerwa havana kunge vanyatsovaunganidza umboo hwavo hwavakapa hwekuti zvavakaita zviri nesarukano yakanaka.
Zvaitaurwa mudare nemagweta eMDC Alliance seumbowo uye kukwikwidza kwavaiita, munoona here sekuti vakakundikana kuburitsa pachena zvavaipomera ZEC neZANU PF?
Haikonaba. Kana uchitamba mutambo wakaita seuyu unotamba mutambo wako, vanhu vedare nevanhu veZEC nevamwe vaida kuti vanhu veMDC vatambe mutambo wavo wokuti hunzai mapepa akaita sekunzi mavhi11 kana kuti chii, asi hapasipo pega pane nyaya. Nyaya yakawanda zvakataurwa nevakomana veMDC vachiti aiwaka honai apa pakaposhwa, apa pakaposhwa, apa pakaposhwa. Dare razvikanda kunze izvozvo risina kunyatsoongorora kuti zviri kutaurwa zvinhu zvakatarukana here.
Totarisawo kuti nemamiriro azvaita zvaakurevei kumhuri yeZimbabwe.
Hapana zvizhinji zviripo, kwangowo kutambura. Kutaura kunoita vamwe vanenge vachiti havo je, vachiti ha taripiswa taakupinda zvepane makore mashanu ekutambura hanzi president with hard labor. Ndizvozvo, nekuti mutambo matambirwa wakaitwa wakatambwa usina kusarukana yakanaka. Vamwe vaitarisawo vachiona zvavari kuona vedzimwe nyika vatinofanira kudzidzana navo havasi kuwirirana nezvaitika. Zvinoreva izvo kuti nyika yedu icharamba iri pamutararo yakananikwa pachishaya kuti tofamba sei kuenda kumberi.